Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechitatu, Gunyana 6, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tine urombo tati Gunyana 6 asi ndi Gunyana 7 nasi. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheOperation Dudula nePatriotic Alliance voendesa mapepa kumatare vachipikisa danho rehurumende yeSouth Africa rekuwedzera nguva yekuti vane magwaro eZimbabwe exemption permits varambe vari munyika iyi. Mashoko emutungamiri webato reNCA muzvinafundo Love Mo Maduku ekuti bato rinopikisa Re Citizens Coalition for Change riite hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaJob Scala nevamwe vaburitswe muusungwa okonzera mutauro munyika. Asi veTripleC vanoti havasi kuzopfugamira vaMnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yedu yenhau dzanhasi. Zichira kwa muri, zichibva kuno ku Studio 7, iri mu Washington DC. Chikwata cheOperation Dudula nebato rePatriotic Alliance kuSouth Africa vaendesa mapepa kumatare vachipikisa danho rehurumende yeSouth Africa yekuwedzera nguva yekuti vane magwaro eZimbabwe exemption permits varambe vari munyika iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi uye mamiriro akaita zvinhu kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, tabata vanorwira kodzero dzevanhu vamujodzi Mutandiri.
Pane kukakavadzana kukuru pakati pezvizvarwa zvemuno muSouth Africa maringe nekuti todi nemaZTP kana mapermits aya akambopiwa maZimbabweans. Minister vakawedzera correctly so, asi tichitofunga kuti zviri inadequate. Vanga vawedzera 6 months, mareason avanopa ndeyekuti kuti munhu wese anofanira kuapplya awane mukana wekuapplya. But toziva mareasons ari kuita kuti vanhu vasaapply, which is where we think kuti minister vamisa the mark. Mareason ari kuita kuti vanhu vasaapply vakawanda ndeyekuti havaqualify kana kuti havana marequirements anovamuvha from ZTP kune mamwe mapemits akaita semacritical skills permit.
Imimi muri kuita here nhaurirano idzi nehurumende yeSouth Africa?
Zuva nezuva vazvino tinenge tichitaura nevese vatinofungidzira kuti vanogona kubetsera kuti tisvike pakunzwisisana kuti migration haisi crime. You can't criminalize migration. Tinofanira kuti tishande tese kuti vazvizvarwa zvemu South Africa vanobva kune dzimwe nyika kuti toadressa sei matambudziko anenge achisanganikwa nevanhu. Zvichisanganisira kana dziri nyaya dzecrime, munhu zvandogara nichitaura kuti munhu acommit crime nekuti anobva kunyika yakati. A criminal is a criminal. So tiri kutaura tiri kuita nhaurirano dzakawanda, toita discussion yatiri kutoita manherano izvozvi tichitotaura nemi iri kubata nyaya idzodzi dzemigration kuti toumba sei conscientization mumayouth emuregion nemuAfrica kuti vanzwisise kuti matambudziko ari kufeswa neAfrica anogona kuadreseka sei. Tofunga kuti vanhu vakaramba vachitaura vachicross pollinator maideas zvinobetsera kuti tikwanise kuumba region ino tichienda mberi. Asi sezvamataura tiri kutaura neutungamiri weSouth Africa, kune macourt challenges wachauya isu yedu seorganization tobhiriva kuti kutaurirana kwakanyanya kukosha kudarika zvimwe zvese. Saka totaura nehurumende yeSouth Africa zuva nezuva kuti tofamba gwara riti.
Ko zviri kuitwa ne Dudula nevamwe vanopikisa zvekuendawo kumatare izvi muri kuzviona sei?
Look, tofungidzira kuti vanhu vane kodzero dzekuita zvavanoda as long as zviri pamutemo. Tinemuono wakasiyana nemuonero unoita Dudula kana mamwe mapoka ari kupikisana nenyaya yekuextendwa kwemapemiti akapiwa maZimbabweans. Tofungidzira kuti vari kumisunderstanda machallenges anofesa not just South Africa but nyika dzakawana muno muregion.
Vamunjodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vachirwira kodzero dzevanhu vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mashoko emutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku ekuti bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinofanira kuti riite hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaJob Scholar vanova mutevedzeri wasachigaro webato iri nevamwe vari muusungwa vakasungwa kunyatsime vaburitswe ari kukonzera mutauro wakanyanya munyika. Mukuti tizonzwisisa nezvenyaya iyi tabata vamaDuku kuti vajekese zvavakataura.
Ndakati ini nyaya yezvemukuenda kumatare yekuti bail raenda kudare iri nekudare iri nekudare haina zvayaikwanisa kushanda izvezvi zviyeti kubatare zviri kufamba asi handisi kuona zvichiramba zvichifamba zvakanaka kana zvazofambawo zvinofamba.
Ko sei muchidaro vamaDuku?
Kana munhu akasungwa nenyaya dzezvematongerwo enyika akangodzi chete uyu munhu uyu ndewezvematongerwo enyika kana ari mujere, zvinobvumidzwa kuti mutaure nezvemunhu iyeye nevamwe vanotonga nyika kuti hei, muri kuona kuti munhu wedu uyu nevanhu vedu ava nezvematongerwo enyika vari mujere. Taifungawo kuti vatongwe vachibva panze asi kuziva kuti matare ari kuramba. Hapanawo here zvatingakwanisa kuita kuti zviti ukama hwedu hwenyika hufambe zvakanaka hwekuti imi vari kutonga nyika munobvumidzwa kutaura nevanomirira state vaya vanonzi maprosecutors. Mukuru wemaprosecutors anonzi prosecutor general. Iyeye ndiye munhu anoti kana nyaya iri kukoti ndiye anoramba bail, ndiye anodefenda nyaya yekuti hatida kuti munhu abude. Munhu iyeye akasiyana nematare edzimhosva, haasiri munhu wekuti anotyisa kutaurwa naye.
Saka vanenge vachitaurirana kuti kudii apa inavamunangagwa
kuti aonewo zvatinoti muchirungu iwe kupolitics zvinenge zvinozobuda zvakadai zvakadai. Anotendedzwa kuti aoneswe atingati muchirungu mapolitical effects ezvaari kuita zviri kuitika izvozvo. Saka izvi ndakatotaurisa handina kuti vamunangagwa ndo vanofanira kutaurira matare zvekuita, kwete. Asi kuti uzokwanisa kunyatsowirana nauyu prosecutor general zvematongerwo enyika, unotaura napresident, unotaura neveministry, mukuru minister anokwanisa kuita chizeze kutaura na prosecutor general. Zvinobvumidzwa pasi rose kuti mutaure nevanomirira state. Then kuri kuti mawirana navo kuti imimi tiri kuona kuti kumatare muri kuopoza nyaya nekuti dare parinozorambira vaScholar bail haringorambi nezvemusoro maro, rinenge ranzwi ramba neava vari kumirira state. Just like panenge paine gweta riri kuti mupei bail, pozoya gweta roti musamupa bail, gweta rinoti usamupa bail rinenge riri gweta rehurumende rekwaprosecutor restate. Gweta iroro rinomirira state richiramba bail zvinoita kutaura naro zvematongerwo enyika uchiriti aiwa usati munhu yaagare muchitokiso, hausi kuona here ndi MP anomirira vanhu, hausi kuona here kuti zvinopa kunge picture yekuti muri kudzvinyirira rimwe bato rezvematongerwo enyika.
Muzvinafundo Lovemore Maduku vanotungamira bato reNCA vanga vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutevedzeri webato reCCC vaOstalo Siziva.
Gumiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero rekupiwa bail until aprove guilty. Ndozvinotaura mutemo. Mutemo wenyika unotaura kuti kune inonzi separation of powers. Kune vanobata mutemo vajudicial koita vanogadzira mutemo vari kuparliament, koita the executive. Isu hatinganotauri nehead of a political party kuti vainterfere nezvinoitika kumatare. It is for that reason why tiri muhondo yedemokrasi kuti paite kuremekedzwa kunoita maistitutions. Yese tinoda kuti vasikara vabude nekuti vavapa ndiva vari mukati. Zvatinoona zvinotaura naprofesa ndezvekukonfema
kuti kudii apa vasiziva
kuti munyika muno mune dambudziko reabuse of the judicial kwaita mutemo wezanu nemutemo wedress of the entire population yemazimbabwe. Ndozvakonfema naprofesa sevanhu vanenge vatumwa ti vana ana Munangagwa vari kupola. Isu tinotevera mutemo nekuti hatingati uyo asungwa tonotendai munopfugama kwamunangagwa. Hakuna nyika inorana zvakadaro. Nyika ino yaita dambudziko rethe abuse of the judiciary by the executive.
Asika vasiziva vamadhuku vari kutiwo mukatarisa nyaya yava Nelson Mandela semuenzaniso vakaburitswa mujeri paita nhaurirano.
Aiwa ka nyaya Mandela kwakaitira kuti kuite negotiated kuchinegotieta nyaya yefreedom kuchinegotieta nyaya yekuti South Africa iwane its freedom against the apartheid regime. And part of the negotiations yaimbova nyaya yefreedom yamandela inaakatoriswa prisoners. But hazvirevi kuti munyika tine bumiro remutemo tinobva tati tinoabandona zvinhu zvedu nekutevedzera mutemo kunonekosheka freedom of one of our compatriots. Handizvo zvinoita. Those are two different circumstances. Kana kuri kuti kuri kutegosheka transition munogona kuleya kuti isu zvimwe zvatiri kutarisira kuti zvive part of the negotiated. Isu tinonegotiata on the form. And one of the reforms that we consider is the reform around the role of the judiciary and its independence.
Mutevedzeri wemutauriri webato Citizens Coalition for Change vaOstello Siziba vari parunare muHarare. Chikwata chekomiti yePoland inoona nezveupfumi chiri kutenderera makambani akawanda uye pari zvino chiri kuwange Colliery. Vanhu vanopikisa munyika vari kuchema-chemawo kuti vari kushamisika kuti mari yekutenderera uku iri kuwanikwa kupi sezvo dzimwe nhengo dzedare reparamende dzichigara dzichichema-chema kuti hadzisi kupiwa mari nehurumende. Mukuzeya nezveurongwa hwePoland uyu, Ivan Zininga weStudio 7 abata vatrust Chikohora vanova sachigaro wekomiti inoona nezveupfumi muPoland.
Sezvamunoziva tiri muPoland. Poland inoita kuti mapato ezvematongero enyika vawane kutaurirana maringe nezvose zvinoitika munyika zvinosanganisira nezveupfumi hwenyika. Ine komiti yePoland ndezveupfumi hwenyika kana kuti yeeconomic committee. Saka iyoyo yaona zvakafanira kuti timboenda kumakambani maindastri yakasiyana zvakaita seBulawayo neBande chimoenda kumanufacturing ndokuzoti Tuesday tikaenda kutourism kwataenda kuHwange National Park nekuHwange Safari Lodge nemamwe malodzi akadero tikazobva taenda kuVictoria Falls tichiona zvetourism sector kuti zvakamira sei. Nhasi tazopedzisira nekuHwange Colliery company kwatava tichiona zvemigodhi zvezvicherwa zvenyika kuti zvakamirawo sei.
Donzvo rerwendo urwu chikurukuru nderipi?
Donzvo racho nderekuti tione kuti zvakanyatsomira sei paground. Zviri nyatsofamba sei, pane zvigozhero here, pane zvinokonesa here zvingaita kuti tiwane pfunduko kwenyika, tiwane kubudirira kuti nyika igokwanisa kuinda mberi zvikatasvika pavision 2030.
Vachikohora, pataurwa mashoko pano echirungu ari kunzi constitutional mandate, mutibatsire ipapo. Imi sePoland munopiwa nani mvumo yekuita zvamuri kuita izvi? Mozozviisepi kana mazvitora zvamuchawana mamuri kufamba umu?
Saka tizvidzise zvote izvozvo kuitira kuti patinozogara pasi taura mapato yemo zvakatongerwa henyika sepola tichionesana nevari muhurumende vebato rezvapi vanova vari mupola bodyo tichionesana navo kuti zvingaitwa ndezvipi kuti zvinhu zvigadzirisike zviri nani kuti upfumi hwenyika hubudirire.
Muri kuonawo zvinhu zvakamira sei mamuri kufamba uwu?
Kubhurawayo takaona kuti ne maindastry akavakwa zvakanaka ane zvekushandisa nzvimbo dzekushandisa dzakakura asi tiri kunoita ndeche zvinhu zvinogadzirwa imomo kuti zvivepo zvinhu zvinorima zvinoda kuti zvive zvizogadzirwa mafactory zvinhu zvinotengwa nemari yekunze zvimwe zvinotaya zvakada kuda packaging zvimwe zvinogona kunge zvichineta taonazve zvakare kuti zvimwe zvakaita zvekuti mamwe makambani ari muno haakudyidzana kuti vakwanise kutengawo kune mamwe makambani ari muno vachipedzera vakutenga zvimwe zvekunze asi zvo zvirimo muno zvakadaro ndo zvimwe zvataiona zvinoratidza kuti pane zvida kuti zvigadziriswe.
Sachigaro wekomiti yepola dinoona nezveupfumi vatrust Chikohora vachitaura vari parunare kuwange naIvan Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vana mazana manomwe nevana kana kuti 704 vanga vafa nechirwere chegwirikwiti. Vana vabatwa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira muna Kubvumbi vave zviuru zvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 6551. Kumanikaland ndiko kune vana vakawanda vafa vanosvika mazana matatu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 347. Kumashonaland West kwafa vana zana nemakumi mana nemumwe. Matunhu asina kana mwana ati afa iHarare neMatabeleland North. Mukuzeya nezvenyaya yechirwere chegwirikwiti iyi tabata chiremba Dr. Enoch Maida.
Chinowazoitika ndechekuti gwirikwiti rinokonzerwa neutachiona hwevhairasi. Saka utachiona hwevhairasi kazhinji kuti huve hunokondroreka zvakanaka kana kudzivirika zvakanaka hunge vana vakabayiwa nhomba inodzivirira chirwere ichocho chegwirikwiti. Hazvina kumbosiyana nana COVID vatei tireva uye hazvina kusiyana nyangwe nezvirwere zvinobayirwa vana nhomba zvakaita sana polio, zvakaita sana tetenasi, vana rubhela ava vese ivava vanenge vachibayirwa vana nhomba dzavanenge vachifanira kuti vabatsirike kudzivirira zvirwere saizvozvo. Saka kazhinji zvinoitika ndezvekuti vana nyange vakabayiwa pane imwe nguva yekuti vakati wandei vakatange vabayiwa, munoziva kuti tine vamwe vedu vasinga vane zvitendere zvinoti hava zvisingaendisi vana kunobayiwa kudzivirira zvirwere zvakadaro vanodai kubayiwa nhomba kana kuti mavhaksini evacheche ayaya. Saka kana vhairasi iyoyo ikatekeshera muvana vakaita saivavo zvinokwanisa kuzotatapura zvichiwedzera zvichienda kune vamwe vaya nyange vanenge vakambodzivirirwa. Saka ndo zviri kuita kuti pakupedzisira chakaonekwa ndechekuti vana vakawanda vakanga vasina kubayiwa ndo vari kunyanya kubatsira chirwere ichi, vamwe vachitozoshayika nokuda kweutachiona hwegwirikwiti ihwohwo.
Saka mubereki angaziye sei kuti mwana wake aane chirwere ichi?
Kazhinji zvinowanzoonekwa pachirwere chegwirikwiti ndechekuti vana vanokwanisa kupisa muviri kana kukwira temperature zviya zvavanenge vachiti hazvinzwisiki, dzimwe napo panenge pasitorina kana flu kana kuti zvokwanisa kubatana neflu, asi kupisa muviri kuya kuramba kuchienderera uye kupoitawo rash inenge iri paganda romwana inenge iri pamuviri dzimwe nambo inenge ichionekwa kumeso nomuviri wacho wose. Imwe inokwanisa kunge ichibuda vaine tumaronda mumuromo tuyato tunoitika tumwe toi twakachena kana kuti twakatsvuka zvinoita kuti mwana saka mwana anenge achibatanidza kupisa muviri turash itwotwo netumaronda mumuromo zvimwe nhambo zvobatanawo nekaflu kanenge karipo kakuhetsura kanenge karipo kachisanganisira dzimwe nhambo nokuvhara kwenhino. Asi kazhinji kunyaya kupisa muviri kunenge kuchienderana semazuva ano kana chirwere icho chakatotekeshera vanhu vanenge vachinzi kurumidzai kuti mumanye nemwana kukliniki kana kuchipatara nokuda kwekuti kurumidze kuona kuti harisi gwirikwiti here.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano Coalition for Market and Liberal Solutions va Rejoice Ngwenya vanoti vachange vachiendesa chikumbiro chavo kudare reparamende mangwana chekuti pave nemutemo unobatsira veruzhinji vari mumadhorobha nekumamisha kuti vawane magwaro eugaro kana kuti matitle deeds zviri nyore. Vangwenya vanoti sangano ravo rakaongorora rikaona kuti veruzhinji havasi kukwanisa kuwana magwaro aya zviri nyore. Mukuzeya nezve nyaya iyi ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Aita ongororo kumaruva emumadhorobha kuti tinyatsonzwisisa kuti vagari vemuZimbabwe vanoziva here nezvekodzero dzemidziyo. Chataida kuziva ndechekuti rupawo rwemidziyo kana kuti matitle deeds ari kuwanikwa nyore here kana kuti ari kuzivikanwa, uyezve basa ravo rekusimudzirawo upfumi hwevarombo riri kubudirira here.
Zvii zvamakaona muongororo iyi?
Takazoshamisika kuti vagari vakawanda vemumadhorobha vari kuvaka misha yakawanda munzvimbo dzisingatenderwi. Ongororo iyi ndiyo yasakisa kuti tinyore nyengetero kana kuti petition kuparlament. Apa tiri kuti ngakuitwe mutemo mutsva unonzi Right to Shelter Act kuitira veruzhinji kazhinji varombo kuti vakwanise kuwana matitle deeds zviri nyore.
Mushure meongororo iyi zvii zvamakazoita?
Ongororo yedu iyi yakatiratidza kuti mitemo inopa matitle deeds yakawandisa, saka vanhu vanoita nungo vongovaka misha pese pese pavanoda. Munhu wese kuda murombo akaita title deed, upfumi hwake hunoshanduka mune zvakanaka.
Muchange muchipa petition yenyu kunani?
Gwaro iri repetition rinopiwa mutauri nemunyori mukuru muparlamenti. Ava tingangoti ndiva Jacob Mutenga kana va Kennedy Chokuda ndoo vanozoziva kuti portfolio committee inoongorora nezvemitemo mutsva ndeipi. Dzimweni dzenguri tinogona kudaidzwa kuti tiipe submission yacho, kana kuti zvinogona kunzi tutati tanga tanzwa separamendi kuti veruzhinji vanoti chii. Asi chinangwa ndechekuti macommittees acho anotarisana nezvemaproperty rights kana nezve right to shelter oongorora kuona kuti zvinoita here kuti kuitwe mitemo mutsva. Nana Attorney General wotarisawo nyaya yacho.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vaRejoice Ngwenya vachitaura vari parunhare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepa nau reWashington Post nezuro rakaburitsa nyaya yekuti mamwe magwaro akawanikwa ari kumba kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nematikitiva eFBI mwedzi wapera anosanganisira ane chekuita nezvombo zvenyika zvinosanganisira manyuklia. Hapana kutaurwa kuti nyika iyi ndeipi. Magweta ava Trump anoti iyi nyaya yekunyepa. Matikitiva FBI akatora magwaro anodarika zvuru gumi nechimwe kumba kwava Trump kuMar-a-Lago, Florida, uye anonzi ndeye hurumende achifanira kuchengetedzwa zvakasimba pasina anofukura hapwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika svondo rino, tine hurukuro nemufundisi wekereke yeUnited Methodist Church, mufundisi Gladman Kapfumvuti, pamusoro pekuparura kwavakaita urongwa hwekupinza rusando mururimi rwechishona kuzvarwa zveZimbabwe zviri munharaunda yeDMV kutanga mwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Mazita baba Kandemiri, ichokwadi musi wa September 4, 2022, mwari wakatitungamirira kuti tive nerusando rwekutanga uhwo vanhu vakaungana panozi paEmmanuel United Methodist Church kuNamata. Rusando urwu rwakava rukurukuru pakuti makore apfuurawo kunaana 2004 takanga tiine chiroto ichi chekuti tive nerusando runoitwa mushona nemazimbabweans ari muDMP, meaning District of Columbia, Maryland and Virginia. Asi hazvina kuitika, asi nezuro Mwari wakaita kuti zviitike.
Chii chakarambotadzisa urongwa hwekutanga ihwohwo?
Dai kuri kutaura ndingati utungamiriri hwepamusoro apa regai nditi padistrict level hwanga husina kubata pachionezo chatanga tapuwa ndiMwari. Asi zvine izvi takomborerwa nekuti utungamiriri huri pamusoro kureva district superintendent ari kunzwisisa chionezo ichi. Tiri kuwane rutsigiro rwakazara chaivo kubva kuna the Reverend Dr. Cogman. Saka tinotenda Mwari ende zvakare Bishop aripo zvine zvanonzi Bishop Eastland ari kutsigira zvakare chiroto ichi. Asi pamusoro pezvese ndiMwari murongi akatirongera chionezo ichi ende chakazadzisika nesungu.
Vana veZimbabwe vari munharaunda iyoyi yamataura eDMV vakatambira sei chiitiko ichi?
Baba Kandimiri, pane rufaro rukuru kuru kwazo. Chakatambirwa nerufaro rwendinodaire kuti harugumi nezuroba. Rufaro urwu ndiri kuona ruri kuenderera mberi apo tinozonga tiri kugashirawo vamwe. Ndakafara kuti nezuro chaiye ndakatozwa umwe ari kutaura kuti ane imwe platform yaanopinda yaakatotsveta nyaya iyoyi kuite kuti maZimbabweans ari paplatform iyoyo. Petiri kusongana musi wa18 September wazouya kurusando rwetichange tiinavo.
Totarisawo kubuda kwakaita vanhu pazuva irori rekutanga remusi wesvondo, makagutsikana here nemabudiro akaita vanhu uye muchizotarisira kuti zvinhu zvinogona kuramba zvichienda mberi zvakadaro?
Ndakatirogutsikana munoziva saKandimiri, mukange muchidyara mbeu pamwe nonga imwe chaiyo. Madyara munozoone kuti yazokura yasakurirwa, goho racho rinozobudisa zvakawanda zvinobuda imomo. Saka ndichiona uwandu hwanga huripo hwakatondishamisa kuti vanhu vabva kupi ava. Ende ndichide kutaura zvakare tiri ipo papa kuti takawa netsigiro kubva kune utungamiri hwepamusoro, kune administrative assistant kuna Bishop wakanga aripo, neumwe neanoshandawo muconference mukuru mukuru wakanga aripo akavambo yechiitiko ichocho. Saka ungano yanga iripo yanga iri ungano yakanaka kwazvo.
Rusando runopindwa kangani pamwedzi, mufundisi Kapfumvuti?
Mazuva ano tichiri pakupinda rusando irworwo rweshona kairi pamwedzi. Sondo rekutanga pamwedzi apo tinobva taita nechirariro kwakuuya sondo rechitatu pamwedzi. Asi kutanga January taakuzoti sondo rega rega, musi wesondo wega wega tinonga tiri kuzova nerusando.
Avo vanga vari mufundisi Gladman Kapfumvuti vekereke United Methodist Church vachitaura vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum nasi chatinotaura nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutarisa nyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits awedzerwa nguva yekushanda kwemwedzi mitanhatu nehurumende yekuSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am, 6175, 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vechikwata cheOperation Dudula nePatriotic Alliance voendesa mapepa kumatare kuSouth Africa vachipikisa danho rehurumende iyi rekuwedzera nguva yekuti vane magwaro eZimbabwe Exemption Permits varambe vari munyika iyi. Mashoko emutungamiri webato reNCA muzvinafundo Love Mo Maduku VCC vaite hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaJob Scala nevamwe vaburitswe muusungwa okonzera mutauro. Tashuka kumagumo hechirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.